This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzinda we Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 18 2015.
Makaterera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musangano weSADC unopera muBotswana, vatungamiri venyika vachikurudzira kusimudzirwa kwemaindustry mudunhu iri.
Nengo dzeparamende dzozeya bhiri remutemo unovandudza mabatirwo evashandi vanenge vadzingwa basa.
Vechidiki muZimbabwe vari kunze kwenyika. Vechidiki vemuZimbabwe vari kunze kwenyika vanoti vane shuviro yekudzokera kunoshandira nyika yavo, asi nyaya yekushayikwa kwemabasa iri kuvatemesa musoro.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sangano vatungamiri venyika dzemuSouthern African Development Community kana kuti SADC wapera nhasi muBotswana, paine kurudzira yekuti pasimbaradzwe kuvandudzwa kwezvinhu munyaya dzeupfumi kuitira kuti maindastry emudunhu iri ashande nemazvo. Iri ndiro ranga riri dingindira remusangano weSADC uyu. Mutungamiri weBotswana vaIan Khama ndivo vesachigaro weSADC vachitora chigaro kubva mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi chigaro chekuvasa chigaro webazi rezvematongerwo enyika kana kuti Organ on Politics and Defense achina kupiwa Lesotho sezvanga zvakatarisirwa. Chigaro ichi chapiwa kuMozambique.
MuLesotho hamuna kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika. Munyori mukuru muSADC Dr. Stegomena Lawrence Tax avati vatungamiri venyika dzemuSADC vasunga kuti vagadzirise nyaya dzezveupfumi uye kuti vatsvage mari yekugadzira maindustry pamwe nezvivakwa. Vati SADC iri kushanda zvakasimba kugadzirisa matambudziko akatarisana neLesotho uye neMadagascar munyaya dzezvematongerwo enyika. Asi panyaya yeZimbabwe Dr. Tax vati zvinhu zvakagadzikana uye havasi kutyira kuti zvinhu zvingangoita manyama amire nerongo muZimbabwe, zvikuru munyaya dzezveupfumi mune remangwana. Mukuzeya nezvemusangano weSADC uyu, tabata vanokokera mabasa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamembe kuAfrica vaJoy Mabenge, avo vanga vari kumusangano uyu, tikatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei nyaya yebudiriro muSADC.
Chakutanga chandingataura vaZulu ndechekuti mafambiro ezvinhu mugwara iroro asi atingashandisa yatingati pachirungu yadistrict imwe chete panyika dzese dziri muSADC, nekuti kune dzimwe nyika dziri kufamba kune zvakanaka, kune dzimwe nyika dziri kufamba mune zvakanaka. Mukafamba imi mukapinda zvakafanana nemukaBurundi chaimo, manga muchisangana vakuru venyika dzemuSADC, munoona imini kuti panyaya dzeiyo yamuri kuti zvivakwa kana kuti industrialization kana kungoti yatingati pachirungu improvement mune nyaya dzekungoona sekuti zvemabhizinesi zviri kufamba sei, munoona kuti Botswana chaimo chaimo zvinhu zvavo zvinoratidza kuti zvakaringana zviri kuendeka. Mukauya kuJoni mugona kuona kuti zvinenge zvichiendeka, asi pamunonoti ire mhiri makananga kuZimbabwe mubva maona kuti Zimbabwe ndeimwe yedzidzo nyika dziri kudzosera nyaya iyo iri kumasure, nekuti zvinhu havasi kufamba zvakanaka pane zveupfumi, zvinhu havasi kufamba zvakanaka pane zvematongerwo enyika.
Vachitaurawo pamusoro peZimbabwe vari kutungamira SADC kana kuti executive secretary Dr. Tax vativo zvino muZimbabwe munyaya dzezveupfumi zvinenge zviri kufamba zvekuti SADC haisi kuvhunduka, munoti kudini mashoko aya?
Ndogona kuvaregerera nekuti havagarimo muZimbabwe. Ndogona kuvaregerera zvakare nekuti yatingati update kana yatingati pachirungu briefing yavanenge vapiwa nevanenge vari musangano wavanenge vari ndo zvavanenge vachitaura. Chandinga vakurudzira ndechekuti dai vari vamwe dai vakasika kubatanidza yatingati an independent commission inongotarisa kuti zviri kutaurwa nevamwe vasiri avo vavanenge vachidyidzana navo zuva nezuva. Zvinofanana nezviri kutaurwa neemadzisvondo, zvinofanana nezviri kutaurwa nemisangano yakamiririra avo vanoshanda yatingati leba pachirungu, zviri kutaurwa nemasangano akazvimiririra ega. Vese vari kungoradza kuti zveupfumi hazvina kumira zvakanaka, kusanganisira nezvakatombotaurwa musi uno navaJonathan Moyo vachiti iwo ino tingataura zveupfumi here muchiti tigadzirise upfumi mafupa nomusoro wambuya nehanda asa zvadzoka kubva kubritish museum. Zvinoratidza kuti vari kuziva ivo vemuzimbabwe kuti hazvinaumira zvakanaka.
VaJoy Mabenge vanokokera mabasa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica, vanga vachitaura vari parunhare muJohannesburg, South Africa. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Bazi rezvekurima rinoti kushayikwa kwemagetsi akakwana kuvarimi kwave kukonzera kuti uwandu hwegorosi riri munyika huite hushoma. Izvi zvinonzi zvingangokonzerawo kushayikwa kwechingwa muzvitoro. Mutorodo wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vachitaura pamusangano wezuva rimwe chete wevarimi nemapazi anoona nezvekurima pamwe nemhando dzemoto, mukuru anoona nezveunyanzvi hwokurima mubazi rezvekurima vaRabson Gumbo vati gorosi ravekurimwa munyika raderera zvikuru pamusana pekushayikwa kwemagetsi nguva nenguva mumapurazi anorimwa gorosi iri. VaGumbo vati gorosi rekudiridzira zhinji riri kutadza kusvika zvakakwana nepamusana pekuti varimi havasi kuwana magetsi ekushandisa mukupomba mvura kuti iende muminda inenge yakarimwa gorosi iri, sezvo magetsi achigara asi konguva zhinji.
Tinoda 430,000 metric tons, but gore rapera takwanisa kungoburisa 60,000.
VaGumbo vati kushomeka kwegorosi kwave kukonzera kuti hurumende itenge gorosi kunze kwenyika, zvinova zvinhu zvavati zviri kuomera hurumende. Asi munyori mubazi rezvemhando dzemoto vaParson Mbiriri vati hurumende iri kuedza pose painogona napo kuti varimi vagare vaine magetsi, asi dambudziko riripo nderekuti vanoshandisa magetsi anozobhadharwa muripo wavo magetsi ashandiswa kare havasi kubhadhara mitero yavo kukambani yemagetsi yeZesa, zviri kukonzera kuti magetsi anobva kune dzimwe nyika aite mashoma.
Vanoshandisa magetsi vanofanira kuziva kuti magetsi unguta zvanyore pakuti tane maprepaid akati kuti 550,000 prepaid meters dzakai dzatoiswa, asi kune vamwe vachiri kushandisa postpaid system. Ivavavo ndo vatikakurudzire kuti ngavabhadhare mabhili avo nekuti isu tikwanise kuwana muso wemari kushandisa kuti masystems edu awe nani. Chechipiri, vane zvikwereti iko zvino zviri kumira pa $1 billion zvikwereti, and zvikwereti izvozvo hazvinei nenguva yezim dollar. Zvikwereti zvakatanga dollarization payakatanga, saka vane zvikwereti zvakaisvonaka kuti munhu aite payment plan abadare pashuma nepashuma.
VaMbiriri vati kushayikwa kuri kuitwa magetsi munzvimbo dzakawanda munyika pari zvino kwakakonzerwa nekusafamba zvakanaka kwemagetsi muZambia.
Zvinoitika ndezvekuti ndokuti masystems edu akabatana akakonektwa, kukaita dambudziko rekuti power station kana kuti transmission line yekune imwe nyika yawa. Zvinotikanganisa muno nekuti tinoita inonzi muchirungu sage yemagetsi. Kunzewa kunge magetsi kuti magetsi anga achitobuda anenge akudzoka kupinda muno muZimbabwe. Dambudziko rimwe riripo nderekuti tiri pa center pe SADC, saka zvisinei kuti dambudziko ratanga kupi. Zvinochiitika ndezvekuti mapower stations edu kunyaya yanya anoshandisa thermal anotripa.
Vaenderera mberi vachiti chimwe chiri kukonzera kuti vanhu vagare vasina magetsi inyaya yekuti michina inogaya magetsi munyika yadarikidza nguva yekurarama zvekuti nguva zhinji iri kuperera mukugadzirisa michina iyi. Nzvimunyaya dzezvekurima dzinoti kushayikwa kwemagetsi uko kuri kukonzera kuti gore gorosi rive shoma kunogona kukonzera kushayikwa kwechingwa munyika pamwe nekukwidzwa kwemitengo yechingwa ichi. Musangano waitwa nhasi uyu wanga uchiedza kutsvaga nzira dzekuti dambudziko rokushayikwa kwemhando dzemoto unoshandiswa nevarimi mukuita basa ravo ringapedzwe sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington, the
voice of America, VOA.
Bato reMDC Renewal Team riri kutarisirwa kuita musangano waro mukuru weCongress kwemazuva matatu svondo rino kubva nemusi wechishanu kusvika nemusi wesvondo muHarare. Vari kushanda semutauriri webato iri pari zvino vaJacob Mafume vanoti musangano mukuru uyu uchashandiswa kusarudza utungamiri webato uye uchashandiswawo kuparura zvirongwa zviviri zvine bato ravo. Kongresi iyi ichatambirawo kana kuramba zita idzva rebato rakatambirwa nematunhu rekuti People's Democratic Party kana kuti PDP. Ngatinzwei hurukuru yataita navaMafume pamusoro pemusangano uyu.
Sezvamunoziva tanga tisati tambosangana kubva zvatakapatsana nevabuye vedu ava. Saka taakugadzira musangano uchange une zita rawo, une makarazi awo. Asi chikuru-kuru chakakosha chatirikuita pamusangano awo, tichabuda negwaro ratinoritiro document inonzi HOPE, Holistic Program for Economic Transformation, inova iyo yokuti tigadzirise ikonomi yemuno munyika yadai kuvata negotsi. Tichagadzira futi dokumendi rinonzi arrest, inova iyo political program yokuti titarise nhaurwa yemaelections ari muZimbabwe.
Saka bato renyu rinenge raakunzi chii? Matoone zita racho here kare?
Pane zita rapropozwa richange richishanda rinonzi People's Democratic Party kana kuti PDP muchidimbu. Takaona kuti yava nguva yekuti tiise vanhu panyaya yedemokrasi. Vanhu ndoo vatiri kushuvira kuti vave nerugare rwakanaka.
Ko, pamazita ari kusimudzwa ekutora zvinzvimbo kana zvigaro zveutungamiri ndeapa mungataura?
Pamaprovinces atenderera, paupresidendi pana ivo vabiti, pavice president pakanominatwa vasipepangomo, pauchairperson pana mai Lucia Mativenga, pavice chairperson pane vaviri varipo, pana Last Maenga Hama navawachi province yekumatebeleland south. Then paorganizer pana vaSolomon Madzore, paspokes pane ivo vano vari kushamarara. Pamadzimai kuna mai Masaiti ndo variko. Tichiita takadaro takadaro tinotarisira kuti leadership yatiinayo mazita akajairika muZimbabwe. Nhanzvi dzinoziva basa inhanzvi dzakasevenza stake pagovernment of national unity. Vanhu vakamboita rugare, tagadzira timu dai yanga iri timu yebhora. Inini zvangu ndinosapota Manchester United, tagadzira Manchester United yepolitics.
Vanga vari mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa-919 AM, pa-4930, kana pa-12080, ne-15460 kHz pa-shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Broadcasting Board of Governors runova bodi reAmerica runoona mashandiro enhepfenyuro yeVoice of America radoma vaJohn Lansing kuva mukuru wenhepfenyuro iye. VaLansing ava vakambova mutungamiri wenhepfenyuro yeScripps Networks vachatanga basa ravo mwedzi unouya. Vanenge vave vachinge vachitungamira mabasa eVoice of America, Radio Free Europe, Radio Liberty, Radio Free Asia, Middle East Broadcasting Networks, pamwe neRadio and TV Mati. Bodre BBG rinoti zvirongwa zvaro zvinosvika kuvanhu vanodarika mamiriyoni mazana maviri pasi rose pasvondo roga roga.
Mvura yanaya zvakasimba nasi muguta reTianjin kuChina yavhiringidza urongwa hwekubatsira vanhu zvichitevera kuputika kwakaita pachivakwa chinochengeterwa mishonga yemuchetura. Vanhu zana negumi nevana vakafa svondo rapera uye vari kushanda panzvimbo iyi vanoti vanhu makumi mashanu nevanomwe havasi kuzivikanwa kwavari, vazhinji vavo vari vairwisa moto uyu. Nzvimbo iyi inonzi yaichengetwa mishonga inosanganisira matani mazana manomwe esodium cyanide, matani mazana masere eammonium nitrate uye matani mazana mashanu epotassium nitrate.
Nengo dzeparamende dziri kuziya kuvandudzwa kwemutemo unobata vashandi nevashandirwi kuitira kuti vashandi vari kuburiswa mabasa vapiwe mari dzekupukuta dikita dzinosvika mari dzemiuru yemasvondo maviri pagore roga roga ravakapedza vari pabasa. Izvo zvinoreva kuti munhu anenge akaita makore gumi ari pabasa anenge opiwa miuru yemasvondo makumi maviri kana kuti mwedzi mishanu. Zvinonzi pamboita makakatanwa mudare iri, vamwe vachiti bhiri iri rinoda nguva yekuti rizeyiwe, kuvo vamwe vachiti ngaripedzwe kuzeyiwa nhasi. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera ari muHarare, umwe ari kutevera zviri kuitika muparamende. Ivan, nyaya yebhiri iri yava papi? Ungatiudza kuti zvamira sei?
Ndingati kutaura kudai pari zvino nhengo dzeparamende dziri kuzeya bhiri iri, tingati taapa stage yainonzi second reading. So
Ivan,
ndingati panguva ino taapa stage yainonzi second reading, apo nhengo dzeparamende dziri kupa pfungwa dzadzo pamusoro pebhiri iri.
Tiri kumbonzwa kuti pange pasina kunyatsowirirana panyaya yebhiri irori, zviri kufamba sei?
Ndingati kunzwika kwebhiri iri kwatinoona kwekutanga nekuti komiti yeparamende yainoongorora kuti mabhiri anenge achisimbirana here kana kuti achipokana neconstitution inonzi parliamentary legal committee, yange yapa pfungwa dzayo dzekuti bhiri iri rinopikisana nemutemo wenyika kana kuti constitution, nekudaro apa yainonzi adverse report.
Tsanangura kuti inenge ichirevei?
Adverse report inoreva kuti bhiri rinenge richipikisana neconstitution, saka komiti inenge ichida kuti bhiri iro rigadziriswe kuti rive risingapokani neconstitution. Asi zvaitika ndezvekuti zvichitevera kutaura kweadverse report iyi, nhengo dzakawanda dzedare iri kubva kuzanu PF nekuMDC dzashora danho ratorwa nePLC. Nhengo dzinosanganisira vamunyaradzi kereke vanomirira Bhikita West muparamende, vanelson chamisa vanomira MDC kuwadzana East, nevamwe vakawanda chese vati danho ratorwa nePLC ranga risingafani kutorwa neparamende. Parliamentparamende inofanira kuendera mberi nekuzeya bhiri iri sezvo riri bhiri rakakosha mukuchengetedza kodzero dzevashandi. Saka zvaitika ndezvokuti mushure mekuzeya adverse report iyi kwenguva inodarika awa imwe chete, parliamentparamende yazorasa chikumbiro chePLC cheadverse report, izvo zvatsigirwawo nemutevedzeri womutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanga vari mudare.
Tiri kumbonzwawo kuti ivo vachamisa vambokonzerawo mutauro muparamende omu, chii changa chichiitika?
Vachamisa vati kazhinji kazhinji havanyanyi kupindirana nemakurukota ehurumende kana zvikuru sei ekuzanu PF, asi vati panyaya yebhiri iro riri vanotsigira chose amai mupfumira gurukota rezvashandi pamwe namutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe panyaya yekuti mitemo yese yakaipa inofanira kugadziriswa. Saka vati panyaya iyi vanotsigira vaMugabe negurukota rezvashandi amai mupfumira.
Tiri kunzwawo kuti amai Priscilla Misa erambwi mushonga vamiramira, asi zvavanga vachikurudzira hazvina kubudirira. Ungatiudze kuti chii changa chiitika?
hongu amai nisai irambo isonga vati nengo dzekutari reparamende dzinofanira kudzanisa pfungwa panyaya iyi kwete kungomhanyira kupasisa mutemo uyu zvikuru senyaya yamusa muchokoto inyaya yekuti mutemo uyu bhiriri kana tichinge rapasa rinosungira kuti mutemo uyoyu ugadzwe tichitevera kumasure kubva pakatanga pakaitwa mutemo uyo wakabwe Supreme Court uyo waakuita kuvashandi vadzive mabasa vapiwa 3 months notice.
Aiwa, tinotenda zvikuru Ivan. Tinotenda zvikuru ngoti nguva yedu ndoisina kumira zvakanaka. Tinotenda zvikuru. Tatenda.
Apo vanhu vakawanda munyika vari kuyaura nenhamo, zvinhu zviri kuramba zvichioma uye hurumende iri kuramba ichiomerwa zvekuti yave kutadza kuita basa rayo pamwe nekutadza kubhadhara nenguva vashande vayo pamwe nevari pamudyandigere. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Hurumende iyo inowana mari yekushandisa kubva kumitero yakasiyana-siyana yakaita semutero unowanikwa pakutengeswa kwezvinhu, value added tax, mitero yemakambani corporate tax pamwe neyavashandi kana kuti pay as you earn, inoti mari yairi kuwana iri kuramba ichidzikira. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti hapana tariro yekuti zvinhu zvichanaka munguva pfupi inotevera. Mumashoko avo emashandisirwo akaitwa mari nehurumende kusvika pakati pegore rino, gurukota rezvemari vapatrick chinamasa vakati mari inowanikwa pamitero iyi yakadzikira zvakanyanya. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vanyasha muchichwa vanoti mari iyi kusanganisira pei icharamba ichidzikira sezvo makambani ari kuramba achivhara vashandi vachidzingwa mabasa.
Asi nezvaitika izvo kuti vanhu vakawanda vari kubuda mabasa, kurovati mari iyo ichaita oshoma. Kuita oshoma kwemari iyo kuti hurumende ichazosara yakuti tatingobhadharai vashandi chete nemari inokwana. Kana ichiri kukwana zvongo zvakanaka, pamwe ichatodzosvika pakusakwana even kubhadhara vashandi vacho. Ndo pamakaona minista gore richitanga vakatanga vataura kuti gore rino vachatadza kupa macivil servants mabonus.
Nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi, hurumende inotarisirwa kunge yave kutadza kubhadhara vashandi vayo pakupera kwegore rino.
Kana hurumende yakutadza kubhadhara vashandi zvichaitika tezvekuti vashandi vachawanda vomunyanya vekuhurumende vachatadzawo kuitawo basa racho. Kana vatadza kuita basa zvakutoradza kuti hurumende haizi kushanda, because hurumende kushanda kwayo harizi zita rekuti hurumende, asi vashandi vari muhurumende. Kana vashandi vemuhurumende vakutadzawo kuitawo basa, kureva kuti hurumende yachaicha toshani. Saka ndo dambudziko richaitika ikoko, tichasvika panguva yekuti zvikasagadziriswa munhu uchaenda kuchipatara ungonogara uriko kuchipatara.
Vamasimba manyanya vakamboshanda mubazi rezvemari mumakore kuma90s vanoti izvi ndizvo zvinoitika kana hurumende ikatadza kuvandudza upfumi hwenyika. Vamanyanya vanoti zvinhu zvinogona kusamira zvakanaka mukati menguva pfupi inotevera.
Zvinoitika ndezvekuti kana muchida mari yekuti ipinde muhurumende, gadzirisai nyaya dzeupfumi hwenyika, nokuti ndiko kunobva mari yemutero inoita kuti hurumende inge ichisema. Kana ikoko kusina kugadziriswa, tine situation yekuti mangwana tichazenge tane situation yekuti tingezenge taakuchema mari yacho iyoyo yapera.
Vamwewo vanoongorora nyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimiririra vaJames Joe vanoti matanho mazhinji ari kutorwa nehurumende mukuedza kugadzirisa upfumi haasi kushanda, uye chave kudiwa kuti vari kutonga vabude pachena kuti vatadza, kuitira kuti vanhu vemunyika nemapato nemasangano akasiyana-siyana vashandire pamwe mukusimudzira upfumi.
Ndiona sekuti zvikaramba zvakadaro zvanga zvichida kuti hurumende ibudave pachena kuti yakundikana, nekuti nguva yareba zvinhu zvichikanganisika, zvinhu zvichidonha, pasina chatiri kuona chichiri kuitika kuti vange vachiumbiridza upfumi hwenyika kuti hunge huchisimukira zviri kuitwa mune dzimwe nyika dzakatenderedza.
Pari zvino hurumende yakaremerwa zvekuti pane mashoko asina kutsinirwa ekuti iri kutopona nekutora mari kubva kune mamwe makambani ayo kuti ikwanise kuita basa rayo. Saachigaro wekambani yembada Diamonds inove mubatanidzwa wehurumende neimwe kambani yekusouth africa varobert Mhlanga vakaudza paramende gore rapfuura kuti kambani yavo yakambosvika pane imwe nguva yekuti yaipa hurumende mamiriyoni makumi maviri emadhora pasvondo kuti ibhadhare vashandi vayo. Asi vamanyanya vanoti kunyange hazvo hurumende yange ichitora mari kumakambani emangoda nemamwe, zvinhu zvave kuoma kwese uye ichasara isina kwekuenda. Pari zvino hurumende iri kushandisa zvikamu makumi masere nezvitatu zvemari yese yebhajet mukubhadhara vashandi. Izvi zvinoita kuti isare isina mari yekushandisa muzvipatara, zvikoro pamwe nemamwe mabasa. nyanzvi munyaya dzeupfumi pamwe nevezvematongerwo enyika dzinoti kana upfumi hwenyika ukadonha zvinhu zvinogona kushata munyika zvinogona kukonzera kuti sarudzo dziitwe nguva yadzo isati yasvika muna 2018 Zimbabwe National Statistics Agency inoti vanhu vanodarika zvikamu makumi matanhatu munyika kubva muzana varombo uye zvikamu makumi manomwe kubva muzana zveavo vachiri pamabasa vanotambira mari iri pasi pemadhora mazana matatu nemakumi mashanu emadhora pamwedzi kumatunhu akaita seMatabeleland North kune urombo hunotyisa zvekuti vanhu vanodarika makumi masere kubva muzana kunzvimbo iyi vari kuyaura nenhamo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera
Vagari vekubudiriro vakaputsirwa dzimba dzinonzi dzakavakwa zvisiri pamutemo nekanzuru vanonzi vakatarisana nezvirwere zvemudumbu pamwe nedziwa. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ataura nemumwe mugari vaSam Rogers kuti tinzwe zviri kuitika.
Kazhinji vanhu vari kupfigwa nechando mafufumi yakanyanya kuwanda nezvikosoro. Tava panyaya dzimba inave mvura maindi yakunoita zvotenda kuendawo matime tichikumbira matime vanhu tichingowana rubatsiro. Kambura cha yate chino haenge sinenya tochina. Kwa samuza mudumbu kana ita sei sangwe yakareba ndemu kutambudzika.
Pane makirinika ari pedo nemi here pamunogara apa?
Ya chipatara chiripo zvachiri asi chiri parepo.
Saka muri kuwana rubatsiro here kubva kuchipatara ichi?
Anoti anongaonawo mari ndiye kwasa kuenda uno unobhadhara mari yekadhi sagilazi dzino urapo apa iriko. Asi kana usinawo mari ungogara wakadaro hako. Ungopora uri mumba.
Pane vanomirira nzvimbo yenyu iyoyi nhengo yeparamende here vakamboya vachitaura nemi kana vamwewo vehurumende kana ingave kanzuru vachitaura nemi kuti mungazvigadzirise sei zviri kusanganikwa nevagari vembudiriro?
Kusati kwanyauto hako matangi nhau iripo ndekuti hakuchiringova nenhau yongoti vanhu vasati vanechi nepougara saka vanowanza kuuya vanhu vanongoti vanozei nemajiomo vachikuda kutaura nezvenyaya yekuda kubatsira kuchazo kubatsira nematende enyu kana zvichamira zvakanaka.
Unoona remangwana renyu rakamira sei imi sevagari veimomo mubudiriro uyezve zvii zvamungade kutsanangurira hurumende kana kukumbirawo hurumende dai maiwana mukana?
Mukana wangu aripo ndeyekuti hurumende dai yatiwanisawo pekugara uye nekutipawo chikafu pamwe zvinhu zvedu zvingatifambira zvakanaka.
Mugari wemubudiriro vaSam Rogers vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye Studio 7 vari muHarare.
Vamwe vechidiki vekuZimbabwe vari kune dzimwe nyika vanoti vari kutsutsumwa nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe uye vanoti remangwana renyika harina kujeka. Mutungamiri wenhomo weStudio 7 aita hurukuro nemumwe wechidiki Kimberly Bebe ari kuEngland.
Kunoku kuUK izvozvo ndiri kudzidza, ndiri kuita Masters in International Relations. And upenyu kunoku kuUK wakasiyana kutofura upenyu wekuUK. Zimbabwe.
Wakasiyana sei?
Life yekunoku iri kuraramawa nevana vadiki yakasiyana because hurumende yekunoku kuUK unomeka sure and unoshandira vana vadiki, unoshanda kutomeka sure kuti vana vane access to opportunities. And upenyu wekuUK wakaitwa kuti vana vesaizi yedu vasatambure kuti vaende kuchikoro, vasatambure kuti vaone mabasa. Hurumende wacho unomeka sure kuti vana vadiki havatambure kuti vaone zvinhu and havatambure kuti vararame.
Kana wapedza zvidzidzo zvako uri kutarisira kudzoka kuZimbabwe here?
Ndinoda kuti ndidzokere kuhumba but nyaya iripo kuZimbabwe hakuna mabasa. KuZimbabwe kune high unemployment rate ye92%. Kana ndikadzokera kuZimbabwe ndinokwanisa kugara nemasters yangu ndisina basa and zvinoita kuti ndisade kuenda kumba because ndinoziva kuti ndikadzokera kumba handirarami, ndinofa nenzara. Ndosaka ndikapedza masters yangu ndinoda kutsvaka basa kudzimwe nyika dzinokwanisa kunditora kuti ndiwane basa.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri kuEngland muzvare Kimberly Bebe avari kuita zvidzidzo zveInternational Relations paUniversity of Coventry kuEngland.
Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheThe Connection na8:30 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki vari kunze kwenyika.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Musangano wesadiki unopera mubotswana vatungamiri venyika vachikurudzira kusimudzirwa kwemaindustry mudunhu iri.
Nengo dzeparamende dzozeya bhiri remutemo unovandudza mabatirwo evashandi vanenge vadzingwa basa.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiya maoko aJonga naChris Gande munhau dzechirungu.